Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu gumiguru 7 2016. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvimwe zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nyaya huru inogona kunge iripo ndeyekutoti vamugabe vakungotsvaga uta nemugate chero pavangagona kuwana angavapawo ruyamuro kuti vambowana yatingati pachirungu breathing space vawane kufema ivo nehurumende yavo vachiona kuti vozvitandisa sei.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe voita musangano nemutungamiri wehurumende yeMalaysia vaNajib Razak. Magweta anoti akagadzirira kudzokera kumatare edzimhosva kunopikisa kuparurwa kwemari yemabond notes. Sangano reHeal Zimbabwe Trust rinoti nyaya yekushaya mari kumabhanga inogona kupa vanhu kuti varatidzire munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaita musangano nemutungamiri wehurumende yeMalaysia vaNajib Razak. VaMugabe vakasimuka munyika vakananga kuMalaysia nezuro kumusangano wechimbi-chimbi unonzi nevamwe muhurumende wakanangana nekunotsvagira nyika mari sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge.
Nemamiriro akaita zvinhu munyika panyaya dzeupfumi, nyaya huru inogona kunge iripo ndeyekutoti vamugabe vakungotsvaga uta nemugate chero pavangagona kuwana angavapawo ruyamuro kuti vambowana yatingati pachirungu breathing space vawane kufema ivo nehurumende yavo vachiona kuti vozvitandisa sei. Ndodaira kuti marongero avanenge vaita zvechimbi-chimbi ndo zvavanenge vachida kuti zvinge zvichiitika, asi chokwadi chinogona kunge chiripo ndechekuti semutana murwere vanogona kunge vanga vatoendawo zvavowo vachifambira dzavo dzavanogara vachingofambira ikoko kwavanongoenda kunana Malaysia nana Singapore vachienda vachi ndoongororwa zvavo utano vachirapwa. Vanogona kunge vazongoona kuti nana vabatanidzirewo pamwe vaitawo nyadzi vakaona kuti mari yenyika yavanosevenzesa vachifambira kurapwa chete yawandisa, vakati nana vabatanidzirewo nezvimwe zvebasa vaite kuti pamwe pawanike chingabuda ikoko.
Iko zvino hatisi kunyanyonzwa zvakawanda wanda kubva mukudyidzana kweZimbabwe neChina wainotiwo Zimbabwe ndiye sawira wepedyo. Zviri kufamba sei?
Nhau inenge ichiitika yamunofanira kuti muhwisisewo ndeyekuti iyo China inenge ichitarisawo ichiti zvino chatinowana mukuramba tichinge tichingopa vamugabe mari kana kuti atingati maloni zvikwereti zviya chii, vanogona kutarisawoona kuti ushamwari hwacho hwangova ushamwari hwekuti uyo anenge achingopema isi tichimupa isi tisina chatinowana kubva kwaari. Saka vana China vanotanga kutarisawo kumwe kwavanenge vachiwanawo zvimwe zvavari kutsvaga.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vaJoy Mabenge vari parunare muJohannesburg, South Africa naBlessing Zulu weStudio 7. Hama neshamwari dzavasiri undevele avo vanga varisa chigaro weNational Peace and Reconciliation Commission dzinoti vaive munhu ane mutsa uye aisatya kutaura pfungwa dzake pamusoro pezvinhu zvakaipa. VaNdebele vashaya nhasi mambakwedza pane chimwe chipatara muBulawayo. Mutoro wedu enhau Taura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Dzimwe hama nevamwe vanhu vakashanda navaNdebele vati havana mamwe mashoko avangave nawo pamusoro pemufi kunze kwekuvarumbidza. hanzvadzi yemushakabvu amai teni mijoso vati mhuri yavo iri kurwadziwa zvikuru nekushaya kwavandebele vachiti mufi aive vachirera nherera achibatsira hama pamwe nevatorwa vemunharaunda mavaigara.
I know my brother is a very kind man. He was looking after a big family.
Amai mijoso vati vandebele vaive vanzi vaifanirwa kuendeswa kuHarare nendege kunoongororwa nana mazvikokota asi vazoshaya izvi zvisati zvaitika. Vati vari kurwadziwa zvikuru nenyaya yekuti vanhu vanorasikirwa neupenyu nekuda kwekushayikwa kwana mazvikokota munyika. Munyori mukuru wezapu vastrike Mukandla vati vakatanga kuziva mushakabvu pavakasangana kuUnited Kingdom mumakore ekuma70. Vamukandla vati havabvumirane netsika inoitwa nebato rezano PF yekuti ndiro rinopa chiga chekuti munhu anopiwa ruremekedzo rwegamba renyika ndiani. Asi vamukandla vati vandebele munhu anokodzera kupiwa ruremekedzo urwu nekuda kwenhoroondo yavo muhondo yerusununguko rwenyika uyewo nemabasa vakaita nyika yawana kuzvitonga. Vamukandla vati vandebele vaive munhu asingatye kutaura pfungwa dzake vakatiwo mushakabvu ndemumwe wenhengo dzebato rezapu dzakati bato iri ribude mubatanidzwa waro nebato rezano PF.
Tarasikirwa maningi. Vandebele vanga vari munhu very forthright person and munhu wevanhu. Muna 2072-08 vandebele mumwe wevanhu vakatsamwa nekusava batikana kwevanhu vezapu vari muzanu PF. Saka ndova vakati hatibudei musha uyu hausi wedu.
Vandebele vane nhoroondo yakasimba yekurwira rusununguko. Vainge vari nhengo yeAfrican National Congress yekusouth Africa kubva muna 1960 apo vaidzidza paUniversity of Natal. Vakazotora degree ravo remutemo paQueen's University Belfast muna 1970 ndokuzodzoka kumusha nyika ichiri kunzi Rhodesia kuzoita sachigaro wezapu. Muna 1995 vakaitwa mutauriri wedare reparamende chigaro chakazotorwa nava Emerson Mnangagwa muna 2000. Muna 2001 vandebele vakapiwa honorary doctorate degree neUniversity of Essex yekuBritain. Urongwa hwekuti vandebele vachavigwa rini uye kuti kupi hausati hwavepo sezvo vamwe vemhuri yavo kusanganisira mudzimai wavo amai Veneta Ndebele vasati vasvika kubva mhiri kwemakungwa. Vanhu vakaungana pa7B Hope Road kuWoodville muBulawayo. Vandebele avo vange vave nemakore makumi masere nematatu vasiya mudzimai vana vashanu pamwe nevazukuru vane chitsama. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vari gurukota rezvemitemo vaEmerson Mnangagwa vanoti vave kugadzira mutemo wekuparura mabond notes. Governor weRBZ Dr. John Mangudya vakati mabond notes aya achaparurwa mwedzi uno. Asi Gweta vari mutungamiri webato rinopikisa rePDP uye vaimbovawo gurukota rezveupfumi muhurumende yemubatanidzwa vatendai biti vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti vachaendesa hurumende kumatare nenyaya iyi.
Chiri papa ndechekuti nyango kwaya nemutemo, nyango kasava nemutemo, zvinoita sei kuti uti wangotora shizha, uti shizha ira equal to US $1. Chinonzi mari, ma exports enyu, chinonzi mari economy yenyu, zvinoisusa hatina economy. Ndosaka currency yedu Zimbabwean dollar yakadona muna 2008. So tinofanira kufixa ma fundamentals economy. Tisatatombofunga zvekudzosa mari. Uyezve vanga vachinyepa vachiti bond note is a debt instrument. But zvazobuda nekutaura kwaMnangagwa nhasi kuti imari. But mari haingokandwa kuti maprinta chibepa mungoti yango mari, haisi mari. So point yavari kumisa ndeiyi. Ndeyekuti ini ndine mari yangu yema US dollars iri muaccount mangu. Vachindetete vane mari yavo iri maUS dollars. MaUS dollars iwayo akashandirwa. So hazvigone kuti uti mari iyoyo iri maUS dollars yakasvetwa nemumwe munhu inongopawa mabond notes. Izvo zvafanana nekutora nezvechisimba property yemunhu zvisingatenderwe neSection 74 yeConstitution. Watora value waranda wabhinya munhu property yake. So whatever law yavanouyisa nayo ikangodai badzi kungoti ikadongo tendedza chete mari kuti mari yakatogara ma accounts izvezvi yatirikutadza kuburitsa because kuri kupiwa ma $50 yamuka yama bond notes pachaita onto kumatare uko
asika vari kuti ivo zviri kuita kuti vai parure chirongwa ichi ndezvekuti nyika inenge yaomerwa vabiti uye haikwanisi kuti irambe ichishandisa mari dzekunze uko
yaomerwa nei ini ndakandiri minister of finance ndichisenza nema same conditions iwayaya vaomerwa nekuti vanongospenda mari havana discipline havana cash budget hava respect the principle yandakaintroduce ini yekuti we eat what we kill
Gweta uye vari mutungamiri webato rePDP vatenda ibiti vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo rimwe gweta vaTerence Hussein ava vanombomirira mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pane dzimwe nyaya akavabvunzawo nezvenyaya iyi.
Handione kuti pakaipa kuti vamunangagwa vatsvaga nzvimbo iri pamutemo yekuburitsa mari nyowani. Zvainetsa zvikuru ndezvekungoburitsa mari pasina mutemo yacho tese taibvota ti ko mutemo yacho iri kupi ende zvine mvumo here but kana vachitsvaga nzira yekuburitsa zvinhu pamutemo zviri raita
asi hamuzoone here matambudziko achingiramba achienderera mberi nekuti paekadare resupreme court rakati vamwe vaya vanga vachiti tiri kupikisa chirongwa ichochi vanokwanisa kuuya kana mutemo wacho wavapo
kuona kwangu zvavanga vachiendera kukoti vanga vachiti muri kuburitsa zvimapepa izvi pasina mutemo wacho dai paine mutemo wacho hatiende kukoti ndirikutarisira kuti kana pane mutemo munhu wese akagutsikana nazvo hapana anoenda kukoti
ko vamwe vaHussein vari kuti tinenge tabirwa kahurumende ikati tine mari dzedu dziri mabhanga kudhara dzema US dollar tonzi taakupiwa iwo mabond notes
ya ipapo panotinetsei kuona kwangu vakaburitsa zvimabond notes zvavo dai vachitaura kuti aiwa mabond notes aya ndozvaanoita kana kuti ane value yakadai yakadai kana kuti maaccounts enyu achiripo ndeye US dollars woita account yemabond notes but vakasanyatsotsanangura kuti bond notes yacho yanenge yakamira papi panenge pane dambudziko mbichani
Gweta vaTerence Hussein vanombomirira mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachitaura parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Sangano reHeal Zimbabwe Trust raburitsa gwaro reongororo rinoti dambudziko remari rakatarisana nenyika pari zvino rinogona kukonzera kumwe kuratidzira munyika kana hurumende isina kugadzirisa matambudziko aya nekukasika. Mukuru wesangano iri vaRashid Mahia vanoti vanhu havachatya kutaura pamusoro pedambudziko remari iri izvo vanofunga kuti chiratidzo chekuti vanhu vafinwa nazvo. VaMahia vanoti sangano ravo rakaita ongororo yemamiriro yakaita zvinhu mumabhanga nemusi wechipiri svondo rino rakaona kuti mabhanga mazhinji ari kukundikana kana kupa madhora makumi mashanu acho anonzi akanga ave kuwanikwa kumabhanga. Vanoti hurumende inofanirwa kutora matanho nekukasika zvinhu zvisati zvawedzera kuita manyama amire nerongo. Ngatinzwei hurukuru yataita navo.
Ongororo redu inobva kuti kushayikwa kwemari kuri kukonzera kuti kuve nemitsetso yakareba zvikuru kwazvo pamishina inopa mari uye pamabhanga uye vanhu vakugara kwenguva yakareba zuva rose vazhinji vacho varipo vakamirira kuti mari iwanike. Ava vanhu vanofanira kunge vaine mabasa avanenge vachiita uye vanofanira kunge vane mhuri dzekuchengeta kudzimba uye havana chokwadi netarisiro yekuti mari yacho vachaiwana here nenyaya inongoramba ichitaurwa yekuuya kwemabhondi. Saka panoti pane kutarisira kuti mari hanjati yakazowanika uyepo kuti kumira kwenguva yakareba mazuva amwe vachitomukira kuenda pamakiyu vasingava nemari yavo. Makiyu atakafamba ekupsd sbc kzb necbz ebhatri dzemashinji atakafamba sva 4 October taiona kuti vanhu vazhinji vangazi vanga vachinunyuta uye kwekutanga vanhu vanyatsonunyuta pachena asina zviya zvivengogunun'una vaitotaura pachena kuti toda mari dziri uye vachiratidza kuti vari kushushikana kwazvo. Saka takaona kuti izvi zvikasagadziriswa vanhu vanovagara vachinyuta ndizvo zvakawanda asi nyaya yekuti mari yavo havasikwanisa kuiwana uye vagara kwenguva yakareba uye havana chokwadi kuti mari yacho vachaiwana zvekare here zvinozokonzera kuti vanhu varatidzire zvekare.
Saka imi zvizva munga kurudzira kuti zviitwe matano apa munokurudzira kuti hurumende itore kudzivisa kuratidzira kungazongoitika uko.
Zvinoti danho rekutanga nderekuti sezvo vanhu mari dzavo dziri mumabhengi vachiziva kuti vakaisa mari mumabhengi uye iri mari chaiyo. Dai hurumende yaita zvokuti vanhu vakwanise kuwana mari dzavo vabvisa mukana wavakaisa wayo wekuti limiti pazuva uya vanhu vakwanise kungotora mari dzavo vaende. Ndochokutanga. Chechipiri ndechekuti dai hurumende yagadzirisa upfumi hwenyika kuti vanhu vave neconfidence kuti vakaisa mari dzavo mumabhanga umu dzinoramba dzichishanda uye vanokwanisa kuzoaccessa mari dzavo.
Vanga vari mukuru wesangano reHeal Zimbabwe Trust vaRashid Mahia vari parunare muHarare neStudio 7. Banga guru repasi rose reWorld Bank radoma chizvarwa cheZimbabwe vaAndrew Ndamunhu Bvumbe kuti vagare paboard resangano iri saExecutive Director Group 1 vachimirira nyika 22 dzemuAfrica dzinosanganisira Zimbabwe. VaBvumbe vanoti varikufara neruremekedzo urwu uye vachashandisa unyanzvi hwavo kuedza kuvandudza manetso akawanda emunyika dzavachange vakamirira. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 navaBvumbe.
Ndikufara and then ndinonzwa kunini peace kwa kuti 22 countries standiti ndivamiririre muboard World Bank.
Zvinorevei izvi kunyika dzakadai seZimbabwe?
Zvinoreva kuti vanezwi ravo rinova rinenge richitaura richinyatsomirira zvido zvavo nezvavari kutarisira kuti upenyu hwemagariro evanhu vemuZimbabwe huitwe zvakanaka. Saka tinenge taakutaura tichiona kuti zviro zvese mari dziri kupuwa nyika dzine World Bank ndinenge ndichirepresentawo ndakamirira nyika yedu nedzimwe 21 kwete Zimbabwe chete nendakamirira nyika 22.
Imi mungati unyanzvi hupi hwamuchange muchiunza kubasa iri?
Kudzidza kwandakaita ndakadzidza izvozvi zvekubudirira kwenyika nezvekutambudzika kwevanhu kuona kuti mamirira vakaita sei ndo zvandakadzidza neexperiensi yangu yandakaita kuADB. Neko kuZimbabwe ndakaita experience ndichishanda kureserve bank nekuministry yeplanning nekuministry yefinance. Saka zvinodiwa ndinozviziya and then ndinofunga kuti ndichamirira nyika yangu nedzimwe dzese zvakanaka muboard.
Vamwe vangada kuziya kuti ndiani chaizvo uyapiwa basa iri?
Handiwanzoda zvangu kuzvidescribe. Vanhu vachazozvionera vovega kuti ndinani.
Vanga vari vaAndrew Ndamunhu Bvumbe vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari muWashington DC muAmerica mushure mekuwana chinzvimbo chekushanda vari muWorld Bank. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa-909 AM, pa-4930, kana pa-6065, ne-15460 kHz pa-shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dutu mpengo remhepo nemafasha emvura rinonzi Matthew riri kurova kuchamhembe kwakadziva kumabuda zuva kweAmerica zvikuru mudunhu reFlorida. Vanhu vanosvika zviuru makumi mapfumbamwe vanzi vabve munzvimbo iyi. Asi nyika yakanyanya kuvhiringidzwa nedutu mupengo iri iHaiti, uko kune vanhu 300 vashaya kusvika pari zvino, uye vanhu vanosvika mamiriyoni 600 vachida rubatsiro. Bazi rezvevashandi muAmerica reLabor Department rinoti vanhu vanosvika zana rezviuru nezviuru 56 vakawana mabasa mwedzi waGunyana, asi huwandu hwevanhu vasina mabasa wakati wedzerei kusvika pazvikamu zvishanu kubva muzana. Huwandu hwevanhu vakawanda vakawashaya mabasa uhu ndohumwedzi wose yapfuura. Mutungamiri wenyika yeColombia wa Juan Manuel Santos ndowa wana mubairo weNobel Peace Prize mushure mekuunza runyararo munyika yavo iyo yanga yapedza makore makumi mashanu iine hondo. VaSantos vakanyorerana chibvumirano cherunyararo nemutungamiri webato reRevolutionary Armed Forces of Colombia Vatimo Leon Jimenez. Bato reMDC rinoti mangwana riri kuparura chirongwa charo cheVisibility Program charinoti chichaita kuti rionekere zvikuru kunhengo dzaro dzekumaruwa. Mutauriri webato iri vao Betty Gutu vanoti chirongwa ichi chichaparurwa nemusangano uchaitwa mangwana Mugovera kuGoromonzi South mudunhu reChitungwiza uko mumwe vatevedzeri vemutungamiri webato iri Muzvare Tokozani Kupe vachataura kuvatsigiri vebato. Mumwe musangano uchaitwa zvakare mangwana kuChipinge East uko mumwe vatevedzeri vemutungamiri webato vaNelson Chamisa vanonzi ndo vachataura. Vagutu vanoti mumwe musangano wanga warongwa nebato ravo kuzaka mudunhu remasvingo uko kwanga kuchitarisirwa kutaurwa nemumwe vatevedzeri vaElias Mudzuri vazoendeswa mberi sezvo paita zvimwe zvavabata. Vagutu vanoti bato ravo rave kugadzirira kuti kana sarudzo dzakanzi dziriko nhasi kana mangwana ringe richikunda zvine mutsindo. Ngatinzwei hurukuro yataita navo panyaya iyi.
Bato redu reMDC rine urongwa hwakadzama chaizvo hwekuita yatinoti iyo mavisibility programs. Saka tichatangisa sundo iro rinei, ndingangoti weekend iyo inei, kutanga mangwana muso Mugovera musi waOctober 8. Pachange pane marali maviri yokutanga ichange iri mumusha weGoromonzi South muChitungwiza province. Rali yechipiri ichange iri kumaNikaland province kuChipinge East. Marali awa anenge achinge achiadreswa namavice president edu neumwe uchekwa-chekwa.
Mungatiudza here kuti pane musiyano pamisangano iyoyi yamuri kuparura sondo rino nemisangano yamanga muchingoita mazuva ose?
Handingati pane mutsauko, asi ndingangoti kana kune vaya vanoziva zvokutyaira motikari, unoziva kuti kana wakunokwira makata unonge uchikwidzawo magiya. Kwataa kusvika uko 2018 ava pedo, 2018 aswedera. Isu hatidi kuti tizoti election yazonzi yakiitwa muna July kana June 2018 vanhu votanga kumanya-manya muna April 2018 tatova mundima jonga. Saka chiripo ndechekuti taakutongoti taakuwedzera mafuta kuti injini yomusangano weMDC iite kubhebha.
Ava vanga vari mutauriri webato reMDCT vao Betty Gutu vari parunhare muHarare neStudio 7. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 anotipa mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana nenyika dzemuAfrica.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama vanoti nyika dzemuAfrica dzinoda nyika dzekudyidzana nadzo mukutengeserana kwete kugara dzichipema. Hurumende yeAmerica inoti yakazvipira kudyidzana nenyika dzemuAfrica munyaya dzekutengeserana uye budiriro. VaObama vakataura mashoko aya pamusangano wekutengeserana uchangopera weUS African Business Forum. America inoti kudyidzana kwayo nenyika dzemuAfrica kwakwira kusvika pazvikamu makumi manomwe kubva muzana. America inoti chikuru chinoda kuitwa kuti upfumi hweAfrica hubudirire inyaya yekuvandudza hurongwa hwemhando dzemoto. Izvi zvinonzi neAmerica zvakwanisa kuitwa munyika dzakaita seNigeria, Tanzania neRwanda. VaObama vatiwo zvakakosha kuti Africa itongwe zvakanaka kuitira kuti ive nebudiriro.
Tinotenda zvikuru Marvelous. Munhau dzemitambo aivove kapteni wechikwata chenyika checricket cheZimbabwe. Heath Streak ndiye adumwa kuita murayiridzi mutsva wechikwata chenyika chemachevrons. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iye.
Mashoko ari kufamba asina kutsinirwa ari kuti Streak apiwa basa iri nhasi mushure mekutambura kwechikwata chenyika ichi kwenguva yakareba. Streak uyo aimbove mutungamiri wevatambi, anoziva vatambi vemuno uyezve nematambiro avo zvekuti anokwanisa kusimudzira matambiro echikwata ichi. Asi anotaura akamirira sangano reZimbabwe Cricket vaDarlington Majonga vari kuramba mashongo aya vachiti Streak anongove mumwe wevarairidzi avo vakataura navo nezvebasa iri. Zvakamira zvakadai zvikwata zviri pamusoro petafura yeCastle Premier Soccer League zvatarisana nemitambo yakaoma mukupera kwesvondo. Zvikwata zvitatu zviri kurwira mukombe weCastle Lager Premier Soccer League, FC Platinum, Capes United neHighlanders zviri panguva yakaoma apo zviri kusangana kunze kwemusha nezvikwata zvakaomerwa mumakundano aya. FC Platinum iyo iri kutungamira makundano ezvikwata gumi nezvitanhatu aya yakananga kuRufaro Stadium uko iri kusangana nechikwata chaMoses Chunga. Asi chikwata chakanyanyoomerwa nemutambo eCapes United makepekepe iyo yakasiiwa nepoindi imwe chete neFC Platinum yakananga kuBeitbridge uko iri kusangana neBorder Strikers. Muongorori wezvemutambo wenhabvu vaSilas Mkono weshuro vanoti Capes United inenge yaita raki ikakwanisa kudzoka nepoint.
Capes yaibude kuBorder Strikers inotodamburwa chete ikoko.
Highlanders iri kubudawo mubla wayo asi yakananga pedyo nepamba mugweru umo iri kutamba nechapungu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8 p.m. tiri kutarisa nezvemisangano iri kuitwa muno muWashington DC yeIMF neWorld Bank pamwe nekunetsa kunonzi kuri kuitawo mari munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirei namba dzenyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Zvirongwa yedu yapera ragai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe voita musangano nemutungamiri wehurumende yeMalaysia vaNajib Razak. Magweta anoti akagadzirira kudzokera kumatare edzimhosva kunopikisa kuparurwa kwemari yemabond notes. Sangano reHeal Zimbabwe Trust rinoti nyaya yekushayikwa kwemari kumabhanga inogona kupa kuti vanhu varatidzire munyika kana hurumende ikasagadzirisa matambudziko aya. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebhusaiti yedu mukaenda pakanzi www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina Chris Gande.